musangano wedu wanga une vanhu vakawanda vanga vachiufarira vanzwa nezvavo. Takanga tichishambadzira kuti tinawo musangano uyu vanhu vachiregista pawebsite, but nekunzwawo kubva kune vamwe vanhu kuti kune musangano wangu variko, vamwe vapedzisira vauyawo, vatanga tisina kumbobvira taona vakaregista.
Saka chinangwa chenyu apa chinenge chiri chekuti muite sei kana muchiti zvinhu zvabudirira?
Chinangwa chedu ndechekuti isusu SA Forum tinotarisira kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe nekudedza vanhu vari mubusiness, vanhu vari mudiaspora, maZimbabwens ari mudiaspora, vamwewo vasiri maZimbabwens, kuti uyai muzoinvesta munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwamunozivisa, Zimbabwe inyika inopiwa perception yekunzi hamukwanisi kuita bhizinesi ikoko, ikonomi yachona haibudirire, haina kana zvinoitika ikoko, of which izvozvo hazvisi chokwadi, hachisi chokwadi ichocho. Zimbabwe is very open to business. And nyangwe mukatarisa timu yemusangano wedu wanhasi, tanga takati the ease of doing business in Zimbabwe. Why? Tirikuti vanhu musanzwe izvozvo zvekuteerera kuti hamukwanisi kuita business muZimbabwe. Yes, munokwanisa, and izvi ndo zvinokwanisika kuitika. Vanhu vemadifferent economic sectors vauya kuti vape vanhu maopportunities ariko, vachivaexplainera kuti munokwanisa kuinvesta muindastry yakati, munokwanisa kuinvesta muindastry yakati, ende izvi ndo zvamunonida, izvi ndo zvinoitika. Saka uyai muinvesti. Saka ndo purpose yeconferency, kuti tinazobudutsirana pachena kuti kana uchiuya kuzoisa mari yako kuZimbabwe, ndo unonida mapepa akadai, or unonida marequirements akadai, ende kana uchinge waita izvozvo, izvi ndo zvaunowirirana negovernment kuitira kuti uwo ufarawo kuti waisa mari yako. Obviously munhu anenge aisa mari yake anenge achida kutorawo mari yake. Handizi nyika yedu ichita sei ichibudirira, of which ndo zviri kunidwa neZimbabwe panguva inoyi, because ikonomi yedu yange yambotinzikirei. Saka takafunga takati hakuna mumwe munhu anokwanisa kuvaka ikonomi yeZimbabwe kunze kwedu isusu maZimbabweni achona. So pana anofanira kutotanga kuita something, ndobva tatanga, ende ndizvozvo zvatiri kuita izvizvizvi. Saka titone maprograms akawanda atichaita, not only chete ekungoita mainvestment conference yekuti vanhu uyai munzwe zviripo, but kutoenda nemainvestors acho chaiwo chaiwo kunyika kwedu, vachinoona kuti okay fine, takukwanisa kudai tichiwisa maprojects munyika. So ndo chinangwa chedu ichocho, ndo purpose yedu number one iyoyo.
Saka ndevapi vanyarikani vanga vari pamusangano uyu?
Tanga tine vakuru vakuru venyika, Vice President Mnangagwa varivo vari kulida delegation yachona. Tanga tina Finance Minister Chinamasa, tanga tina South African Ambassador to Zimbabwe, tanga tina ma business, ma captains of industry vanga variko,